Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 8 Gurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tombosiya hurumende iyo zvino, noti kuti hatichati kutaura nayo, asi tinoda kuti patinozosangana tisaite zvokuti titaure zvinhu zvakasiyana.
Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions, Zimbabwe Federation of Trade Unions nesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe vari kuita musangano nevatori venhau nhasi.
Dambudziko iroro rekufa kwevanhu paRed Wing Mine nekukuvara kuri kuita vanhu irinouya kuhurumende ndoyakaendesa makorokoza kuti vanoshanda mumugodhi mavasina kugadzirira kuti vange vachishanda muhapo.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinokurudzira hurumende kuti imise vanhu vari kuchera goridhe zvisiri pamutemo pamugodhi weRed Wing apo pari kuramba pachifa vanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vemasangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions, Zimbabwe Federation of Trade Unions nesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe vari kuita musangano nevatori venhau nhasi apo panotarisirwa kuziviswa nezvechibvumirano chemapoka aya pamberi penhaurirano dzetripartite negotiating forum. Nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzinosanganisa vashandi, vashandirwi pamwe nehurumende. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti musangano uri kuitwa pakati pevashandi nevashandirwi ndewokuedza kuti pavanozoita musangano wetripartite negotiating forum vanenge vave kunzwisisana mune zvinetswa zvakawanda. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reMCOS vaDemos Mbauya kuti tinzwe diviri revashandirwi pamusoro pemusangano wanhasi uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo.
Musangano uri kuitika pakati pemaemployers neorganized labor kuedza kuti titenaro maissues tinogona kuvasingawirirani. So that patinozoendera pamberi nehurukuro zesocial contract tinenge tatokwanisa kunzwisisana kuti ndepapi patiri kuwirirana ndepapi patisingawirirani.
Kosei masiya hurumende pamusangano iwoyu?
Iyo zvino taona kuti zvakakosha kuti tiite tingati bilateral. Bilateral zvinoreva kuti tombosiya hurumende iyo zvino, noti kuti hatichati kutaura nayo, asi tinoda kuti patinozosangana tisaite zvokuti titaure zvinhu zvakasiyana semaparties anenge akasangana naregulator iri hurumende. Ndiyo meeting muri kunzwa kuti tingati press conference muri kunzwa kuti iri kuitika.
Ndezvipi zvichabatwa-batwa pamusangano uyu vamoyo?
Tingatangi kutaura chaizvo kuti ndezvipi zvichabatwa nehurukuro idzi kana kuti press conference. Ngatimirirei tinzwe kuti utungamiri wemabato aripo kubva kuZCTU, kubva kuZFTU, kubva kuMCOS, ndezvipi zvavachabata zvavari kufunga kuti ndizvo zvinhu zvinofanirwa kuva zvichidominata muTNF kuti tikwanise kuti tiaddresse maissues agara achinetsa kwenguva nenguva. maissues ya tinofunga kuti anogona kuva kufoma the basis of a social contract.
Iyo ya muri kuti social contract munoishika sei?
Kuti tive ne social contract panofanira kuva pane chibvumirano. Chibvumirano ichi haisi chinhu chimwe chete asi ma issues akati one day nde api ma issues acho. Ndiyo ma issues achatsanangurwa nekufamba kwenguva asi vachakwanisa kuterera hurukure vanogona kutonzwa kuti nde api ma
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera mashoko ekuti tsaona dziri kuramba dzichitora upenyu hwevanhu vanochera goridhe zvisiri pamutemo paRed Wing Mine kuPenalonga muManicaland, sangano reCenter for Natural Resource Governance rinokurudzira hurumende kuti imise vanhu ava zvikuru vana muzvina bhizimisi vanotenga goridhe iri. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti munandira Environmental Management Agency yakavhara mugodhi weRed Wing vachiti vanhu vanotenga goridhe vakaita sekambani yeBeta Brands yavapedzisaisa kupwanya dzinotenga goridhe kubva kuvanhu vari kuchera pamugodhi uyu zvisiri pamutemo. Vasakupwanya vanonzi vanofambidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMaguhu vanoti zvavari kuona zvichiitika pamugodhi weRed Wing zviri kuitikawo kumugodhi wegoridhe weMazowe. Tabata vaMaguhu kuti tinzwe zvizhinji.
Ari zvino Red Wing Mine ichiri pasi peBeta Brands, asi hapasiri kucherwa sezvaisiitwa pasati paitwa ban yeEMA. Asi zviri kuitika pari zvino ndezvekuti nzvimbo iyoyo ichingori pasi pesecurity Red Wing Mine. Saka vanhu vari kupinda asi vari kupinda zveuori vachinochera, vari kubhadhara mari dzavo vonochera, zvokuti iro svondo rapera iri pane munhu akatotsikirwa akatofa paRed Wing Mine achichera goridhe ipapo. Saka kucherwa kuri kupfuurira mberi asi kuri kuitwa zvisiri pamutemo. Hatina umbowo hwakazara kuti management yeBeta Brands iri kuziva here zviri kuitika kana kuti irimo here mazviri kucherwa kuri kuitwa ikoko zvisinei nebhani yakaitwa neEMA.
Kana Red Wing yakavharwa nekuti paifa vanhu, hapana zvingaitwa here kuti vanhu vasaramba vachishanda pamugodhi uyu? Dambudziko guru riri apa nderipi vaMaguhu?
Dambudziko guru riri paRed Wing nderekuti Beta Brands haikwanisi, haina zvikwanisiro zvekuti ikwanise kuoperata mugodhi iwoyo. Red Wing Mine mugodhi chaiwo unodzika pasi makiromita. Zvinova zvinoda vanhu vane hunyanzvi hwekuchera. Vaasikotisa kupwanya neBeta Brands yavo. Makorokoza haasi mamaina, hausiri mugodhi chaiwo chaiwo kuti vanogona kuumaneja nezvavanoziva pamusoro pekuchera. Vanhu vari kungokwara kwara pamusoro. Ndosaka pari kuita dambudziko rekuti pavanga vachiri kunyatsa kushanda paifiwa kana vanhu vatatu kana vana pavhiki, nekuti havana unyanzvi hwekuti vachengetedze vashandi vavo makomba asadhirike, ende havasokwanisa kudzika pasi panga pachishandirwa nemetal on gold. Havakwanisi kusvika ipapo.
Sezvo mugodhi uyu wakavharwa, vanhu vachiramba vachifa kudai, dambudziko rekufa kwavo riri mumaoko mani vaMaguhu?
Dambudziko iroro rekufa kwevanhu paRed Wing Mine nekukuvara kuri kuita vanhu irinouya kuhurumende ndo yakaendesa makorokoza kuti vanoshanda mumugodhi mavasina kugadzirira kuti vange vachishandamo. Havana ruzivo, havana zvikwanisiro zvokupinda imomo. Vamwe vari kudonha tambo dzinodambuka, vodonha kudzika kana 600 meters, munhu onorovera pasi hofa. Saka dambudziko rese riri paRed Wing Mine, hurumende ndo yakapa Beta Brands isingakodzeri kunge ichioperator mine iyoyo.
Denu manga muri chipanga mazano chehurumende, maivaudza kuti kudini nenyaya iyi? Chii chinofanirwa kuitwa nehurumende apa?
Hurumende inofanira kudambura business reBeta Brands. Vokwanisa kuti vataure nevaridzi vemetal and gold vogadzirisana kana paine matambudziko anga aripo ogadziriswa matambudziko iwawo metal and gold yodzoka kana kuti votsvaka imwe investor anokwanisa kunyatsa kumaina chaiko kwete zvekukwara kwara zviri kuitwa na vasa kupwanya izvi kana pauya investor chaiye zvichabatsira kuti vashandi veRedwing vanodzokera kubasa vachinyatsoushanda zvekuti vanenge vachibhadharwa vachichengetawo nekuriritira mhuri dzavo vachinyatsa kuzwa kuti mwedzi ukapera ndinotambira mari yangu saka pari zvino chikorokoza chiri kuitwa pamugodhi mukuru chaiwo wokuti unofanira kunge uchiprodusa gold rakawanda rinenge richienda kunyika ndodambudziko ratina
nyaya yese iyi inokuratidzai chii vamago
dziko riri kumetal and gold ndori kuRedwing ndo zvekare riri kumazoe mine rekuti yanga iri zvekare pasi pemetal and gold asi kwezvino izvi kwazara makorokoza vari kushanda munzvimbo dzine njodzi yakanyanya ende kunofiwa vanhu vanenge vachikwara saka kunyange tichiti tiri kutsvaga goridhe kuti nyika isimukire goridhe iroro harifaniri kuwanikwa kuburikidza nekufa kwevana vevamwe nekukuvara vanhu vanopedzisa upenyu hwavo varemara asi vanga vari vanhu vanga vakazvikwande vachizvifambira zvakanaka
pane zvinokwanisa kuitwa here nenyaya iyi kuti upenyu hwevanhu huchengetedzwe
hurumende inofanira kuti mamines ese mabig mine aakushandwa nemakorokoza nyaya yekuti Zimbabwe is open for business inyaya yakanaka ngatitsvagei mainvestor chaiwo kwete kuti mine yakadzika dzika inonzi makorokoza endei munoshanda ipapo kuvatuma kunoita suicide kuchekeresa vanhu vachivimbiswa kuti muchapfuma saka tinoda mainvestor chaivo vane maadress vane nhoroondo vane website inoatsakuzivikana kuti iyi kambani yakati kana pakaita dambudziko munotaura nemashareholders ekambani iyoyo kuti gadzirisai dambudziko rakati zvino makambani akaita sana Better Brands munotaura nani
avo vanga vari mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare nestudio 7 Musangano wegore rino weCommission on the Status of Women uyo uri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York unoenderera mberi nhasi apo pachapindwa musangano wakanangana neZimbabwe unonzi Women Participation in Zimbabwe Politics in the Digital Technology Era. Musangano uyu uchapindwawo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nezvakabva kuZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata mumwe wevari kupinda mumusangano uyu vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa.
Isusu ve Women's Academy for Leadership and Political Excellence tabatana nemamwe madzimai anoshanda muWomen's Movement muZimbabwe kuya kuno kuNew York uko kune musangano wemadzimai We Commission on the Status of Women uri kuorganizwa ne UN Women.
Ngati bateiwo dingindira ra muri kufamba naro gore rino rinoti kudii uye muri kutambirana naro sei semadzimai ari mune zvimatongerwe nyi.
So kune madzimai akawanda abva pasi rose anotosvika kuma 10,000 auya kuti tizoita mubatsira pamwe chete kuti tasvika papi panyaya yeku promota nyaya dzegender equality. Takatarisana ne theme ya 2023 iyo inotara nyaya dzeinnovation and technological change in the digital era. Kuzotarisa kuti madzimai nevasikana nemadzimai anorarama neurema ari kubenefita papi kana takatarisa nyaya dzetechnology. Yakanaka here iri kutibatsira papi?
Nyanzvi dzezvechizvino zvino dzinotaura kuti idzo nyaya dzamuri kubata dzetechnology idzi dzinouyawo nematambudziko. Imi matambudziko amunosangana nawo ndeapi mukubata kwenyu zvechizvino zvino izvi zvetechnology?
Nyaya dzewomen political participation muZimbabwe, nyaya yetechnology iri kubatsira papi madzimai ari kuva anoda kupinda ma leadership positions aya tinoti ma aspiring women leaders. Ndepapi pakanakira zvinhu zvakaita sana Facebook, Instagram, WhatsApp kubatsira madzimai kuti apinde kukampena nekuishandisa kureach out kuma communities akasiyana siyana. But tozotarisa zvakare kuti nyaya yetechnology yauyo futi nemamwe machallenges kumadzimai akaita seonline violence, kuharasiwa, nyaya dzerevenge pornography, nyaya dzatinongoona pamasocial media madzimai achitukwa akangoda kungoposta munhu ari in politics ari mudzimai anotanga kuudzwa zvese kuti mwiri wake wakamira sei, akazodanana nani, izvo zviri zvinhu zvinozoita kuti madzimai apedzisire akusada kuuya paspace dzakaita sana Twitter nana Facebook. Saka tiri kuno kuti tinenge tichida kutarisawo kuti toita sei kuti madzimai akwanise kushandisa nyaya dzetechnology asingadzvanyirirwa, asingatukwe, zvisingazova zvinozokonzeresa more harm kune madzimai aya anoda kukwidza mune zvematongerwo enyika.
Takanzwawo nezuro zvichinzi kune vehurumende nevamwe vezvematongerwo enyika vaka yao muri kufambidzana sei murwendo uyu.
So tichabatsanawo zvakare nevamiriri vehurumende vari kuno, kune maministers ariko women's affairs, tichianalyze nekuona kuti nyaya yetechnology yakamira sei panyaya yekusumudzira nyaya achievement yegender equality muZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunare kuUnited Nations kuNew York naEvans Zvininga weStudio 7. Dare repamusoro nezuro rakarasa chikumbiro chemumiriri weHarare North mudare reparamende vaRusty Markham chekuti vapihwe gwaro revavhoti repamakombiyuta kana kuti electronic voters roll necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dzegore rino. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare vanevhakatiyo vatazvikodzere kuti zeki manikidzwa kuburitsa gwaro iri risina kuiswa mambure kuti risatambwe tambwe naro kana kuti masecurity features. Vakatiyo vati kupa veruzhinji gwaro risina kuiswa mambure aya kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite mhindigari munyika sezvo vachiti nyaya dzesarudzo inyaya dzinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana dzikasabatwa zvakanaka. Asi vakatiyo vakurudzirawo ZEC kutiite izvi nekukasika vachiti pasi pemitemo yenyika veruzhinji vane kodzero yekuwana gwaro iri nemutoo wavanoda, asi mitemo iyi ichipawo ZEC simba rekuona kuti yaita zvese zvinokodzera kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change Muzvare Ellen Shiri Yedenga vati vakachamadzwa nezvaturwa nedare.
Apa kuchikora mutemo wenyika nokuti paElectoral Act Voters Roll ipublic document inofanira kupa munhu nemunhu wese anenge aapplya and abhadhara mari inokodzera. Asi apa tiri kuona kuti ZEC yakutoshandisa mitemo kuti vadzvinyirire vanhu tisaite scrutinize kuona kuti voters roll igwaro rakanaka rakagadzura zvakanaka. Tinozvibvunza kuti kaiko kana voters roll yacho ine mazvo isina problem sei vachinyima vanhu kuti vaone kuti voters roll yakamira sei.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vati zvaturwa nedare izvi zvinogona kupa kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Izvi zvaitiwa izvi kunzi rinzi risabudiswa zvinotaura kuti zvazvo muchivande. Zvino zvinhu zvomuchivande zvinenge zvisiri zvapajekerere. Zvazvatodai zvinotaridza kuti chava chipakirwa pane zvavasingadi kuti vanhu vazive zviri kuitika.
Asi vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vati
mutongo unopa kugadzikana kunani nani zvake anoda kodzero, anoda kuti maelections edu aitwe nenzira yakanaka pasina kufungidzirana unofanira kufara nomutongo uyu. Saka ndinowirirana zvikuru nepfungwa idzodzo dzokuti ZEC ipuwe mukana wokubudisa gwaro chete kana iyo yagutsikana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bhuno vatiwo
voters roll rinofanira kunge riine mastages nguva nenguva rarinenge richiupdatewa, kureva kuti masecurity features aya anofanira kunge achiupdatewa nguva nenguva zvekare Saka zvinogona kureva kuti zvakafanana neipapa pamwe kana vhota zuro rangu achitsvaga riri delimitation, kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevhota zuro yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei. Saka ndofunga ndo pane dambudziko.
Vamakam vakaenda kudare repamusoro vachiti vanoda electronic voters roll iri kuti varipenengure pamberi pesarudzo dzegore rino kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa paine nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo munguva pfupi iri kutevera, uye Zeki inotiwo ine urongwa hwokupinda mune veruzhinji ichinyoresa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rino. Urongwa hwemazuva gumi uhu hunotanga nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Frank Chikowore.
Tochimbotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, John Manguzia, vanoti havasikurwisana nenhepfenyuro yeAl Jazeera pamusoro pefirimu rayakaita pamusoro peuori muZimbabwe, vachiti ndosaka vakati havazivi kuti sei vanhu vakataura neAl Jazeera vakataura zvavakaita pamusoro peZimbabwe. MuNewsday makare, nhengo yeCitizens Coalition for Change vaDavid Coulthard vanoti vari kutyira upenyu hwavo vachiti pane vanhu vanoda kuvauraya. VaCoulthard vanoti makanika wemota yavo wakawana mabhiriki erimwe vhiri remotikari yavo rakabatwa-batwa, vachiti izvi zvakaitika musi wa27 kukadzi gore rino. ZCTU inoti inoda kuti gurukota rezvemabasa vaPaul Mavhima vabude pachena pamusoro peimba yavanonzi vakatenga kuBorodale nemari inoita mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mugwadi uyu harizivi zvaroita iri mugwadi iri. Unoziva sei kuti triple C haina vanhu kurafingora? Unozviziva sei? Akaudzwa nani?
Vanhu vetriple C, imi vanhu vetriple C, dzikamai. Dzikamai mukwana ari kutaura unowu ndishumira izuze, ndiri kuno kuJoburg. Dzikamai vanhu vetriple C, izvezvi zvimuri kunzwa kuti vanhu vetriple C vari kupambwa vachirohwa misi nenguva. Muri kungowawata vanhu vetriple C muri kuno kunze kwenyika. Kuwawata, muchiwawata zvatinoita mumagroups edu chaiwo chaiwo etriple C tichitaurisa zvisingaiti. Yei zvazodai, yei zvazodai, yei zvazodai, ndo zvatinogona izvozvo. Kutaurisa, kupepeturana. Vakomana handei kumusha, tisvike tiwandewo sekuwanda kwakaita vanhu vezanopiefu. Vanozviti vakawanda because ndinoshaya inini kuti vanhu vezanopiefu vari kurova vanhu vetriple C vambori vangani. Vanhu vetriple C takawanda zvikuru, takawanda zvikuru. Saka hindava chii chiri kumboitika, tikukanganisika papi? Handei kumba tindobata tiri pamwe chete tidzivirirane nekusapota bato ratinoda tivhotere purezidendi wedu watinoda nenguva yatinoda. Ngatizamei kubatana tiregere kutaura pamasocial media. Please let us go and stand and raise our voice for what we want. Ndo chete zvandiri kukumbira kumatriple C. Ndatenda hangu ivai nezuva rakanaka. Shanduko muZimbabwe.
Ai, ndoda kuvhunza kuvatsigiri vezanu PF vanogara vechiblema vachamisa kuti vachamisa vakandokumbira masanction kunana America. Ndinoti kuvatsigiri vezanu PF, dai dzai kavachamisa vacho paZBC movavhunza kuti sei wakandokumbira masanction kunana America nana Britain, vozvidavirira pane kungotaura kuti vachamisa vakandokumbira masanction imusingavapi mukana wokudii wekuti vazvidavirire. Ndo mashoko endinoda kuti mundibvunzirewo vatsigiri vezanu PF. Uyezve vatsigiri vezanu PF vanoti mukavhotera opposition nyika inenge yatengeswa kumabhunu. Ko, kubva 99 paopposition painongohwina madhorobha ese kumakanzuro nekuma MP akatengeswa kupi, akaendeswa kupi zvakahwinwa nechi neopposition. Ndingafara kana mukavhunzawo vatsigiri veZANU-PF bvunzo yangu iri miri iyoyo kuti vatimbonzwa kuti vanoti kudii ngavadani vachamisa vazvidairire uye kuti zvemanhingikiri matauni zvaanongohwinwa nemaopposition akatengeswa kupi. Ndatenda.
Tinosinzwa mutauriri weprimary and secondary education vataungana ndoro vachiti hakuna mwana anofanira kudzingwa kuchikoro, uye minista vacho vaEvelyn Ndlovu vaitaura shoko rimwe chete. Asi sei ivo vakuru vezvikoro vachiramba vachingodzinga vana? Kuno kwedu kuward 4 Parufaro Secondary vana havachadzidzi, kunyange ukatobvisa imwe mari yacho hafu mangwana vanofuma vachitataniswa. Saka tisi kuziva kuti munongotaura here zvinhu zvamunonyatsoziva kuti hazvisi kuita, uye vakuru vacho vezvikoro vanotoziva kuti zvamunotaura hamusi kuzviteedzera. Munongotauravo henyu kuti isisu vabereki tinzi kuti pane zvamataura, asi kana vakaita zvavaita sezvavari kuita kudzinga vana vechikoro, hamuna matano amuri kutora.
Ndoda kutaura pamusoro paNelson Chamisa. Musamira kudana United Nations. Bhozi, tarisai mhirizhonga iri kuitika munyika. Zvinongoreva kuti nyangwe napamaelection zeki ichaita unhu hwaya haihuregi kwa2017-2018 hwokubudisa maresults asiriwo. Nyaya igopera chinzi ngaiende kumatare igofa yakaloda yakadero. Saka vaNelson Chamisa ndanichikumbiravo kuti muvasvitsirevo shoko iri kuti vangware vadane United Nations. United Nations ngaivepo pamaelection tigova nomufaro mukuru munyika, nokuti apa mhirizhonga haisi kumirira kureva kuti ndizvo zvimwe chete nekuzek hazvichinji. Saka ndachikumbira kuti muite saizvozvo maelection afambe zvakanaka, vaite sarudzo dzakachena dzisina mutauro. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaudza vatsigiri vavo nezuro kuti kana vakadzorerwa pautungamiri hweAmerica vachashandisa mukana uyu kutsiva zvavakaitwa nevamwe vanhu panguva yavakanga vabva pautungamiri. Izvi zviri kushorwa nevanhu vazhinji vari kunyora pamatandemutande. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions, Zimbabwe Federation of Trade Unions nesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe vari kuita musangano nevatori venhau nhasi. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinokurudzira hurumende kuti imise vanhu vari kuchera goridhe zvisiri pamutemo pamugodhi weRed Wing apo pari kuramba pachifa vanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.